Kana takatarisa zvakabuda mutsvakurudzo, tanga tine makliniki 15 munyika, 4 dzandataura Zimbabwe, South Africa, Uganda neMalawi. Saka takatarisa pamadzimai 2629 iwavo watakanga tichiona mutsvakurudzo, tichiva dzidzisa kuti vanozvidzivirira sei kuti vasabate utachiwana HIV, vasabate zvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde. Pakaita vamwe vakawana utachiwana vanosvika 168, 71 vakanga vari mugroup rainga richiwana rimwe nemushonga, 98 vari mugroup ranga risingawane mushonga. Saka kana tichida kuenzanisa kuti 71 vari mugroup umu ne 98 vanga vari mugroup risina mushonga, zvinorevei? Tinoona kuti ringi ine mushonga wedapivirin inoderedza njodzi yekubatira HIV nechidimbu 27%. Yatingati 27 kubva muzana, saka 27%.
Mutsvakurudzo dzenyu dzamakaita idzi, maiona madzimai echidiki vakafanana here nemadzimai echikuru mukushandisa kwavainge vari kuita ringi yamuri kutaura iyi?
Tikanga takatarisa madzimai echidiki kubvira nakare, tinozviziva isu semaresearchers kuti madzimai echidiki chekutanga havanyatsokwanisa kushandisa nzira idzodzi dzekudzivirira HIV. Saka zvadaro izvo takazoti ngatitarisei maresults edu, tikatora madzimai ari pasi pe21 years tikaisa mugroupu ravo, totora madzimai ari pamusoro pe21 years twaisawo mugroupu ravo. Takawana kuti mumadzimai ari pasi pe21 years ringi haisi kushanda, asi kana takatarisa madzimai ari pamusoro pe21 years ane makore 21 kupfuura, takaona kuti ringi iri kutoderedza njodzi yekubatira utachiwana ne 56%.
Saka zvinorevei kune madzimai angange akateerera pane ino nguva? Ringi irinokwanisa kutowanikwa here kana kuti zvii zvichaitika?
Zviri kutipa manyukunyuku, zviri kunakidza. Tingati nguva inoyi inguva yatanga takamirira isu semaresearchers ari kuda kuona kuti madzimai tingavapechi. Tichiri kugara pasi nevakuru vedu veNational Institutes of Health, International Partnership for Microbicides, vakagadzira ringi iyoyo nevaitibatsira nemari yekuita tsvakurudzo, vachiri kunyatsokunang'anidza kuti tochifamba sei.